Very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, August 11th, 2016. Welcome to the Women segment, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight on the Women's Round Table, we join you on a very good day for Zimbabwe at the Olympics at Rio 2016, where Kirsty Coventry has just qualified in the 200-meter breaststroke for her semifinals this evening, making Zimbabwe a contender for the medals. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-13860 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina jema dzimai.
Always seen a lovo mama. Lila konjalo ustola ebulenjini. We are on the web on voazimbabwe.com, lovanjalo ku voashona.com, lovanjalo ku voandebele.com.
And don't forget that we are now live streaming. So if you haven't liked our Facebook pages yet, please go ahead and like VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 so you can join in the conversation. We want to hear your thoughts about what is going on at Rio 2016 in Brazil right now.
Hello, my name is Mary Kimonzwembiri. I'm the first attaché for Team Zimbabwe at the Rio 2016. Yes, marvelous, exciting times lying ahead for Zimbabwe. After Kirsty Coventry just finished the swimming in the heat, she swam in heat 2 and managed to qualify for the semifinals that are on tonight. So it's exciting times indeed for them. We will be back at the Olympic Athletics pool in the evening. That is around 2200 hours to come and see how she'll perform in that semi-final. It's very exciting, marvelous, if I should tell you. It's very exciting. It has just brought back the spirit, the mood that we might finally indeed be able to have a podium finish at the 2016 Olympics. I want to go to marvelous with the Manukunuku Zimbabwe, where there was Mushure Mexicana to do Kirsty Coventry. Chapa Mukutuina is Oji. 200 meters backstroke yake yabva mukuswima akakwanisa kuqualify kuenda kuma semifinals. Saka tatarisira kuti madekwana nhasi kuma around kuma 10 kune dzinenge dzaakuma I think 3 a.m. kuZimbabwe. Kesi achadzokazve akupinda akuswima ari muma semifinals akwanisa iye kuita number 9 out of the overall 28 vatuhwina mumanjisa angaripo 200 meters backstroke. Izvi zvadzora manyukunyuku, zvadzora chivimbo chekuti tinogona kusvika chaipo chaipo patakatarisira tese senyika. Saka tiri kutarisira kuti zvaaita izvi zvichapawo even vari kuteera mangwana vachanga vachipindawo mumakwikwi avo mangwana zvichavapawo manyukunyuku vakanga vaonawo zvaaita nhasi tichizoona kuti manheru zvichange zvichibuda sei.
We heard there from the representative from Zimbabwe Olympics, Merit Muzwamberi, who's actually at the Rio 2016 Olympics. As you know, tonight we are speaking about what is going on at the Rio 2016 Olympics, where breaking news just came in that Kirsty Coventry, the golden girl for Zimbabwe, has just qualified in the 200-meter backstroke for the semifinals this evening. So all eyes will be on Kirsty to make sure that does she go through, does she bring a medal back home. But we want to hear your views on what you think about what's going on.
There are 31 athletes made up, which are making up the Zimbabwe team at the 2016 Rio Olympics, with the women's national team, the Mighty Warriors, expected to return to Zimbabwe tonight following a poor showing. The team lost dismally to Germany, Canada, and Australia in their Group F Women's Soccer Tournament.
PJ, I was just checking if we have started live streaming so we can hear the comments from our guest. But so far, I don't think we are live streaming yet. But for those who can see us, please put your comments and we'll join you later on. But Zimbabwe's hopes, like I said earlier on, have been kept alive by Kirsty Coventry, the golden girl they call her in Zimbabwe. And I heard another name today from Zimbabwe Olympics that they call her Njuzu in Zimbabwe. Who have just qualified for the semifinals, and we're also looking at Zimbabwean rowers Machine Thornycroft and also Andrew Peebles, who are also hopefuls for medals as they will have their finals in rowing tomorrow. So it's not all doom and gloom for Zimbabwe. We saw the Mighty Warriors bowing out yesterday, but you know, the critics actually say they put up a really good performance, spirited performance.
Yeah, just to be there representing, to qualify in itself, it's a big achievement as far as I'm concerned.
Mm-hmm. Yeah. PJ, maybe before we go on, we'd like to introduce our in-house guest who happens to be wearing yellow, I guess, in solidarity with Team Zimbabwe. Welcome, Tariro Tandi, who's also a YALI fellow, who was here on the Mandela Washington Fellowship. Welcome to the Women's Roundtable, Tariro.
Thank you for having me, Mavilas and PJ.
Tell us your view just before we carry on. We've just had this exciting news coming in from Brazil, and you happen to be here in the United States. What are your feelings? Like, what do you think?
I think, you know, it just shows us that there's so much hope in Zimbabwe. I mean, like, even having the soccer team there, like, mm-hmm. for me, it was just, you know, yes, they might not have won any medal, but the fact that, like you were saying, PJ, they are there. Mm-hmm. And the fact that they are top three in Africa means a lot, because mm-hmm. for them to qualify to even come here means a lot. Yes. So I think it continuously shows us that there is hope. And even as a woman as well, on mm-hmm. this program, we were talking about women, it also just shows us that we can do a lot of things.
Yes, yeah. There's so much potential.
So much potential, which is untapped in most instances.
Yeah, and mm-hmm. they from the stories that I've been reading in the media, they didn't have much resources mm-hmm. To support, even when they were practicing. Mm-hmm. Mm-hmm. They went to camp, but it was last-minute things, mm-hmm. and they are not playing professionally.
Mm-hmm. Yes, I think that's one of the biggest maybe disappointments, especially for Zimbabwe, that mm-hmm. there is no league
exactly.
that actually supports women's professional football. Mm-hmm. Because I had, you know, the joy, perhaps, you know, of speaking to one of the captain, actually, mm-hmm. this morning, but mm-hmm. she didn't want to be on tape. But I just asked her, I said, what is it like? You have just competed. She said, the experience is mm-hmm. what we came here for. Mm-hmm. Because we knew, okay, we're underdogs. Mm-hmm. We're playing with professionals. Mm-hmm. Some of us work. That's mm-hmm. what she said. She mm-hmm. said, we only do this part-time. Mm-hmm. So it's amazing when you hear their backstories, mm-hmm. what they've mm-hmm. endured to get mm-hmm. to this, you know, mm-hmm. where they are today.
And mm-hmm. it's actually very inspiring also when you look at the issue that we, you know, there are no resources that are available mm-hmm. to them. And what that means is that they are mostly doing whatever it is that they are doing out of their own will. Oh, yes. So that is raw talent that just has to be nurtured. And I mean, I think it's a lesson to us as Zimbabwe. If mm-hmm. next year if we are serious about 2022, it means that we need to start doing it now. We mm-hmm. need to start plowing in and putting in the resources. Yes. And which is something that I think Zimbabwe has to learn. Mm-hmm. I mean, if we want the gold medals, which is something that is good for the country, we need to put in whatever it is that we have to put in, the resources, for instance.
Kirsty Coventry. Paakangofunga iye kuti akuda kuita zvemaOlympics akabva auya kuno kuAmerica. Ndokwaanga ari kutraina, anga ari kuNorth Carolina, anga ana trainer wake akamutraina for maOlympics, anga ari kuUnited Kingdom. Ndiye waakashandisa zvepari zvino. Ende ndakamboita rombo rekusangana naye pamusangano waitwa muno muDC. Akabva ataura ipapo kuti zvinotora zvakawanda kuti ukwanise kuenda kuMaOlympics. Hakusi kuti kungokwanisa kuqualify ndizvo chete. Unofanira kuwana kudya kwakakwana. Unofanira kuwana training yakakwana mm-hmm. nedication mm-hmm. even kufunga kwako kunofanira kusanduka mm-hmm. mm-hmm. kuti mm-hmm. aiwa kunyangwe ndati kurei mm-hmm. asi ndinogona kuzviita mm-hmm. nekuti vazhinji vakuti Kirsty dai achiita se
achisuduruka
mm-hmm. asi tinoona muno mupije tatiri kutaura mm-hmm. tina Michael Phelps ane 31 asi ari kuenda achitora medali dzegoridhe
dzese dzakawanda wanda.
Tombodzokera kumurimi rwaanaizvanyanyonakidza PJ.
Siyalamukela uhlelo lwethu lalamhlanje, uhlelo asiyihluzeni bomama. Lamhlanje esithande ukuba sigxile emidlalweni kumbe umncintiswano wama-Olympics owenzelwa kwele Brazil eRio de Janeiro. Angikwazi kumbe ngikubize kahle.
Ayiwa
magona. Ngendlela ezehlukeneyo. Ikanti ke sibe simelwe ngabesifazane abadlala inguqu ama-Mighty Warriors. Abamela ilizwe eZimbabwe. Badlale kahle kodwa ke hayi bakhulelwe. Abachayo iGermany, bachayo njalo iCanada akanye leAustralia akade beku group F esibayeni sika group F. Kodwa ke abanengi bathi bona ukuba khona kweliqembu labo mama khona ngale ngase Rio. Kutsho okuneni. Njalo sibachayela ihlombe laloba nje benqojiwe hayi kodwa sibachayela ihlombe njalo sibe sibasekela lapho konke akade bedlala khona ukuba nje lethuba lokuthi bayefika eRio yisipho esikhulu kakhulu njalo lithuba elihle ungakhathalekile ukuthi abebhekane lenhlupho ezinganani ngoba abesifazana laba singakhangela kuhle kuhle siyabona ukuthi abe co-professional abaqondananga lomdlalo wenguqu kuphela kodwa ke baleminye imisebenzi yabo abayenzayo babuye behlangana nje lapho lalapha yana belolonga ukuze babumbe iqembu labo elama Mighty Warriors kodwa ke sibachayela ihlombe
aywa
kuzoba locust Coventry laye locust mele sizwe amagama amahle ukuthi wenelisile ukuqualify kuma semifinals.
Zviri kunyanya nakidza nasipa chirongwa chedu pane mumwe musikana zveku Zimbabwe Machine Thornycroft ari kuita iye zveku rowing andizoti nodzichizvi murimirwa mai ari kutarisirwa zve kuti angangobuda nemenduru ari kupinda iye mafinals ake mangwana saka zvinofadza kuonawo madzimai kuti zvechokwadi vakamirira kuma Olympics pane mwanga ari kuita zvezvemabhisa Camila anga akabva zvake ku United Kingdom noti ndiko kwaanogara iye nemhuri yake asi vanga vari kumadzimai vakati mirira saka zvinonyanya kunakidza kuti muone kuti kunyangwe pasina zvapo rutsigiro rwakawanda nyanya kunabvu sekutaura kwataita vasikana vari kuzvita imombotipawo pfungwa dzenyu.
Ndingango inini chandinongoramba ndichingotarisa ndichangoti zvino semudzimai anobva kuZimbabwe zvinhu zvinondifadza zvinondipawo manyawi ekuti ndinokwanisa kutomira pakadzara vanhu ndichiti ndiri mukadzi ndobva kuZimbabwe nokuti kana kutarisa kuti timu yedu yanga ine vanhu vangani itikadota savakadzi vari koko vari ku represent Zimbabwe vakatowanda saka zvinhu zvinotipawo kuti tizive kuti madzimai eku Zimbabwe pane zvizhinji zvavanokwanisa kuita asi tichingoramba tichingorovedzera ipapo pekuti vanoda rutsigiro rwakakwana nekuti mavhe kana munhu achinga achimboita rimwe basa ozonotamba nhabvu zvinoreva kuti nguva yake yekuti atraine nguva yake yekuti adye chikafu chakanaka ini ndakamboenda kumarathon marathon chaiko ndorova nhongo ine chikafu chaunodya chinoenderana unofanha kunge uchiexercise zvinoenderana unofanha kunge uchipfungwa zvaumbotaura zvazvo kuti dzinge dziri pakasununguka zvinopa uri kuuya kumba hakuna zviriko zvinhu zvinokwanisa kukanganisa munhu asi ini ndakaona magemes avakatamba ndakamaona
ndakazviona ose
ini ndakaona kuti kutamba chaiko chokuvasikana vai vanotamba nhabvu vanogona chose nekuti kunyangwe vakakundwa zvavo waitoona kuti havasi kukundwa zvekuti bhora riri kungotambwa richiita kunge havamo mukati vaitomirawo kutoratidza kuti vaitomirawo kutoratidza kuti isu tiri pano tingange zvedu kunyangwe ndakatonzwa mumwe commentator achiti they are coming from Zimbabwe, they have no resources to put in to train. Ndikati havanawo maresources asi ukanyatsotarisa vachitamba vachikukikira bhora vachinzvenga so vachiita madobi dobi nebhora pasapo
unoyaoimwevideo yatamboonayanamabvi pavakatamba neAustralia vascore so
vachiita zvidobi dobi saka unotoona kuti zvaakungoda manje kuti isu seZimbabwe tichikwanise kuvatsigira nekuti nyaya yekuti vasange vachitsigirwa yakazobva kare
mari
hazvina kutanga izvozvi kuuya kumaolympics chero kuZimbabwe chaiko vachida kuti vatokwakuqualify kwavo yakave hondo chaiyo nekuti maresources akanga asipo saka zvakuchida kuti kuchivone munhu anokwanisa takukumbira makampanies ari kuZimbabwe kuti chione kwaiwo muri munosupportawo nekuti if they have taken the nation because Zimbabwe to be represented navo ivo the being the greater part of the team yaenda kuZimbabwe zvinototipawo isusu zvinosimudzawo mureza wedu weZimbabwe.
Tisatenderera mberi ndombooverenga zviri kubuda paFacebook kune vari kutaura vari pavanzwa ivo kuti Kesi Coventry akwanisa iye kubudirira. Hanzi Hlahla Guzeti yaya ati go team Zimbabwe hapana kana one a winner something here. Ndofunga iye hasati anzwa manje kuti abudirira. Hanzi wishing you good luck and then thanks Kesi Ndijivas Captain Chikoma nice. And then ati ari kuti well done Kesi Mukoma Bruce vari kuti better. Ronald Aruti, that's great. And then Clever Dombo Aruti, she makes us proud. Thanks, Kesti. Mkoma Vincent. Well done, Kesti. Sullivan, good luck, Kesti. Saka, pane ma message akati one day. Aruku vakuwa anu, aruku unzwa manyuku nyuku nekubudira kwa ita Kesti Coventry kuenda kuma semifinals. Nekuti chinofana uziwa nevanu wataura iwe tariro kuti unaita ma marathon. Zvinotora zvakawanda sei kuti muna apinde pakuzoenda ikoko kufinal.
Zvinotora zvakawanda mavhi kudya kwacho chaiko chaiko kwakatosiyana hauchangoiti mangwanani ndamuka ndangotora chingwa changu nesvutu gadzike ndakutoenda masikati ndakurova sadza rangu nemavheji nenyama ndakutoenda zvinoda kuti unge uine mamwe masupplements auri kuisa mumwiri mako chimwe chikafu chinopawo chine zvimwe zvinhu zvazvinobatsira mumwiri wako kana uchinge uchitraina pama muscles kubuilda ma muscles zvese izvozvo zvindo zvinenge zvichidiwa kuti diet yako inge yakatonyatsokugadzirika kuti ndo zvandiri kuda kuti unge uine diet yakadaro unofanira kunge utori nochikwanisa unge uine mari yacho yekutenga zvekudya zvinoenderana kozoti maexercises kana mumwe munhu achienda kubasa zvinoda time yake yekuexercisa makaona musikana wekuamerica uya gymnast uya ari kutipawo manyukunyuku isu veganda redu demairi kuti akati anoita 32 hours a week
ichokwadi icho
saka chindiudzai kuti kana ndichienda kubasa ndinozodzikwanisa here 32 hours a week saka nguva yawe kutrena pamwe wakungotrena masaturday chete asi kana vachiuya kwakaita sekuno kuma Olympics zvaida kuti pamwe vangadai vachitotrena every day kana kuti 6 days out of 7 days a week.
Aiwa iroida matariro tandi tinotarisa zvekuti tichiterera kana Michael Phelps akataura iye kuti ndakati 4 years of my life I'm going to train for this Olympics iyo inoi saka zvinotora zvakawanda kuti munhu azosvika ipapo nekuti zvaka kana iwo rumba uchiona zvavari kuita pa zvivhitivhiti zvinoita kunge nyore wakatarisa unenge uchidaiva dai asi uriwo uri kuzviita zvinotora kuti usvike ipapo pavasvika pakatoita kuti vakwalify vagowanikwa varivo nyanzvi pasi rose saka tinototiwo kuma Mighty Warriors kunyange zvavo vari kudzokera kumusha aiwa vakaitawo zvakanaka pane zvavakaita PJ
sesi lo umunye osincedisayo lapha kuhlelo lwethu siyakwamukela Ntonga siyakwamukela kuhlelo lwethu
kanye mafona che kuZimbabwe unongozivawo isi mina kuti tikunyanya odhukirwa munomwe
ikanti ke mben lokhu enisizwa lapha likhuluma lo tariro uthi yena kudingakala izinto eziningi ukuze abesifazane bazilolonge njengama Mighty Warriors ukuze baphumelele kodwa ke velezi lokho engicizelela udaba lwami lokuthi siyabachayela ihlombe ngoba benze izimanga ukuze bafike khona bafinyelele khona phana ngoba kudingeka izinto eziningi ezokuthi bafike la ikanti ke uncedo sibili abalutholanga olukhulu ngase kuhulumende weZimbabwe ngoba ulenhlupho zakhe la yabhekane lazo ikanti ke labo sinxa sikhanyela siqathanisa lo Kesi Coventry awu Kesi Coventry usuke eZimbabwe wazokubuya wazohlala lapha eMelika kulapho ke athole ulwazi lokulolonga oluningi okumenze wahlala kangaka kumincintiswane yama Olympics sizakhumbula eminyakeni edluleyo kwakulabantwana bako Black labana okhala labo lokhuzeni labane wabo bonke babengena emincintisweni kodwa ke babecina engxenye bebuya bezololonga sebehlala ngapha besemakolitjini bengapha ngasemelika sebesukile eZimbabwe ikanti ke thina lati kumele si invest emidlalweni yonke yona le kodwa ke sikhanya kulokusilela okuningi okuthile esidibana lakho kodwa kungasenani abaningi kade sikhuluma labo ku social media inkundleni ze social media abanye kade besekela abanye behleka njalo ikakhulu abesilisa those the rest in the all in all the discussions that we had on the social media there were some that were supporting these women but there were some that were laughing and saying they put up a dismal performance, but I tend to argue with those.
In life, they always say you either look at a glass as half full or half empty. And it's always good to look at it as half full because that's from a positive,
point of view. Yes.
Yeah.
I want my tina, my beu, vari parunare gaiti mbonzwa. Makadi, my beu. Hello?
Hello?
Hello, my beu.
Hello, my beu.
Narezeda ndi zepichi na zinenge dziri kuita zvisina kunyatsomira zvakanaka. Maybe Tariro, you MPJ were saying something sorry before I took my beu. Just maybe tell us a little bit about Yali. We totally forgot about that. We are now in the Olympic zone, but you were here on the Mandela Washington Fellowship. What's your takeaway, just in brief, before we go back to the Olympics?
Earlier on I was speaking to someone and I was like, in as much as, even when I came here, there were a lot of negative things that happened, the shootings of the black people. There are so many things that I actually learned that are positive from America. Mm-hmm. And one of the things is, actually reminded me of the fact that even though Zimbabwe right now is in a crisis, I would say, things are not necessarily where we would want them to be, but learning from where America has come from, mm-hmm. it really showed me that there is hope. Mm-hmm. We still have a long way to go, but we need to be persistent and we need to keep believing in ourselves that we are the change, mm-hmm. and we can make the change that we want to see. So that's one of the greatest lessons that I'm going to go back home with, mm-hmm. and know that even though we right now the situation is not all, glamorous, mm-hmm. We can actually get Zimbabwe where we want it to be, mm. if only we put so much effort, we put in the hard work, mm. and we believe in ourselves.
Mm. Especially when you met some of the Yali fellows that we interviewed, uh-huh. the way there was this scientist, mm-hmm. I was really impressed. Uh-huh, uh-huh, there was uh-huh. this farmer, uh-huh. very young.
Uh-huh, uh-huh.
She has a very impressive. Tell us, what do you do yourself? She has a very impressive resume. So tell us a
okay, so
yourself.
I'm a human rights lawyer, mm-hmm. and the greater part of the work that I do, I work with women and children. So I mostly focus on women and children's rights, and mostly look at the issues around rape and sexual violence. Mm-hmm. And so, yeah, it's interesting to work in a country like Zimbabwe where we're still a long way. I mean, we're trying, but we're still a long way to go in terms of actually getting to realize that men and women are really equal. Mm-hmm. I think there's a general acceptance or appreciation that we might be equal, but we still have a long way to get to that point where we actually say, in actual effect, a man and a woman are not any different, save for their anatomy.
Mm-hmm. Yeah.
Even here in America, you mm-hmm. find that imbalance is still mm-hmm. there.
Yeah,
even
yeah.
in the first
yeah.
world.
Yeah, it's still there.
Because we're talking about, me and my daughter, we're talking about the Mighty Warriors, mm-hmm. their payment, mm-hmm. and the American soccer team.
Mm-hmm.
When they won some tournament a few months back,
mm-hmm.
they got $4 million.
Oh, mm-hmm. yes.
And the men's team got $22 million or so.
Aiwa. Sasa tomboenda ikoko kwa America kwa muri kuenda, Miss PJ. Imo muZimbabwe. Mm-hmm. Tombo dzokera zvedu kuma Olympics mm-hmm. atati chataura. Mm-hmm. Kuti ukatarisa kuti ma Warriors,
mm-hmm.
Team yevarume, mm-hmm. kana iri kuenda kumakwikwise Africa Cup of
Nations. Ndichienda ikoko.
Mm-hmm. Vanokwana vapiwa zvese zvinoenderana nezvavari kunoita uko. Kana iri mari vanopiwa ma allowance akati kurei.
One day. Mm.
Ma Mighty Warriors, pane nguva yatakamboverenga tichinzwa kuti vanga vari kupiwa $5 mm-hmm. a day.
Mm-hmm.
Se allowance mm-hmm. kuti munhu akwanise kupinda mugadziriro. Saka zviri kwese.
Mm-hmm.
Imo muno zviri nani kana upi wako 5. pane 20 aiwa unotora
and it's also made business of ngoti nyaya yekuti eh vakatoenda kuchinozosiyana manje ndechekuti muno muZimbabwe muno muAmerica unokwanisa kuenda kudare uno litigator unoti aiwa ini ndikona sekuti kodzero dzangu dziri kutsikirirwa zvichikwanisa kudini kugadzirisika asi kwatiri kubva a kutoti watokwirawo ndege kuya kuenda kuRio
Tiri ipapo haisi Zimbabwe yega. Ndakaona zve Nigeria. Inenge iri kutarisana nedambudziko iroro. Ndakaona vatambi vavo vari kubuda mavideo vachitaura kuti takauya kuno nemari dzedu tega. Hapana kana chatiri kupiwa. Hatina futi ndobasa ratinoita. Hatina mamwe mabasa ratinoita. Tinoita basa irori rezvemitambo. Saka tinotarisa kuti Africa inofanira kurandudza zvinhu zvavo mabatsiro avanoita vanhu vanoita zvemutambo
aiwa nyika dzose dzepasi rose dzinoda kusvika pachinhano chekuti chekutarisa mitambo vanhu vese zvakaenzana kana kumabasa kumitambo kupi
nekuti zvinotongobvira kuti zvizobate kumutambo uku zvabvira kupi kure kwekuti chero kuchikoro kwacho izvozvi zvitikada kuona kuti women soccer chaiyo yakuonekwa sesport yezvo timu yakatouya kuZimbabwe izvozvi yakatoenda kuRio izvozvi tikada kutarisa kuti kuZimbabwe zvikoro zvingani zvine soka yemadzimai zvikoro zvingani
zvishoma
shoma
pamwe kutorina kana zviriko hazvindi ngatombopfuri 5 chaizvo zvandinoziva ini kuzvikoro chero kunodzidza mwana wangu hakuna soka yemadzimai asi tiri kuti isusu tatone timu yatoenda kumaolympics saka tichine rwendo ndizvo zvinozoita kuti chero nyaya dzemhirizhonga idzo dzebasa randinoita iri dziwanikwe dziri dzinoramba dziriko dzichikura nekuti kana wagara uchionekwa usina kuenzana nemunhu zvinorevawo kuti pane zvimwe zvinhu zva usingazokwanise kuwana nekuti wagara uri kutori wepasi saka ungazotenderwi munhu kana kodzero dzako kana chero ukataura zvaunotaura unengo chingonzi uri mwana mudiki unofanha kunyarara haufaniri kutaura haufaniri kuvhunza baba kuti vanga varipi saka ndizvo izvozvo kuti unongoona kuti hati tinongazozvione edu pamwe kungave kumutambo tingazozvione even izvozvo kuti America nekuve democratic kwayo ikoko nekuzama kwainoita kuti kodzero dzemadzimai nedzevarume dzinge dzakaenzana izvozvi gore rino ndipo patatotangawo kuona munhukadzi anokontesta at that level kuti akwaniso atovewo a presidential candidate. Saka ndozvinotaridza kuti tichine rwendo rokuti tisvike kwatinoda kuti tisvike. Saka
tikatarisa even hanzi pavaka qualifier ku AFCON. Varume iri chikwata chevanhu rume. Munhu wega wega mutambi wega wega akapiwa $1,000. Tikati woka pamwe kumadzimai vangapiwe kana $500. Aiwa vakapiwa mari $50.
Pachine nemutambo
ende ndozvaunoona nekuti ivo vanenge vachisponsa vaya vanenge vachingotoona sekuti mutambo wemadzimai awo hazvina kana
basa
zvangofanana nemakudzirwa atinoita mudzimba mungada kunyatsozvitarisisa chaiko chaiko mwana musikana zvaakuita zvichichinja hazvo zvichivandudzika asi ukada kuzvitarisa chaizvo chaizvo ndezvekuti mwana musikana unhu anenge achingoti mupfuri achangoenda asi anonyatsokubata ingave nyika kana kuti
Mr. Ndinombo, but I am Romon Bichan at name Terry Riparunari. Hello, Mkoma Donald. Hello? Ndofunga pane connection problem panapa. Ndombo, chingamidza zvedu vari ku live stream nesu pari zvino. Tinoona pana Momo, Christine, Sylvia Chenzi, Fishes. Tona Momo, Christine, ari kuti ndimo iratsanga vedu we. Ndobva ati chokwadi pane zvamanga muri kutaura imina PJ panyaya yekuti nhabvu yemadzimai yevasikana vechidiki haisi kuwanikwa kuzvikoro nyanya kuZimbabwe saka ari kutsinhira izvozvo asi nguva yedu ndo yadyanana tinozoti nhasi zviri kunakidza chaizvo zvatiri kutaura muno saka totenda iwe Tariro Tandi unesu pano pachirongwa. We want to thank you, Tariro Tandi, who's our in-house guest tonight, where we're looking at the Rio 2016 Olympics currently underway in Brazil, where Kirsty Coventry just made it to the semifinals of the 200 meters backstroke, and she'll be competing again tonight for the finals. So stay tuned, and also go to www.voazimbabwe.com where we are continuing our live stream. I'm Marvelous Mhlanganya Huye.
And I'm Praxedes Jeremiah. Sibele thuba elihle uhlandla lesibili kulabo abaya lati ebulenjini kodwa ke abaku radio sesivalelisana asidibaneni ngevikelizayo sikhathi sinye.